zvikuru nezvikuru zvevanhu zvadzadzana ndereyo White City Stadium muBulawayo pamusangano wemapato ari mubatanidzwa weMBC Alliance wekutsvaga rutsigiro. Vachitaura kekutanga muBulawayo semutungamiri webato reMDCT vachamisa avo vambotaura kwekanguva muririmi rwendevele vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vabatsire mukunza kubatana munyika nekukwanisa kutaura ndimi dzakasiyana-siyana dzinotaurwa munyika. Vati hapana mutauro kana rudzi runofanirwa kuonekwa serwakakosha kupfuura rumwe munyika.
Leadership is about the ability to connect with the community. Yes. The ability to understand the culture and the vision of the local.
Yes.
We do not want the country as culture of bastardizing in other communities.
Yes.
This community is more important than the other. Why should we have in Macedonia people who are thinking in China when we do not have people who think in the left?
Yes.
Vachamisa vati vashanyira kwaive kumba kwemushakabvu Joshua Nkomo. Imba iyi yave museum. Vati vazviona zvakakodzera kukumbira ruregerero kumhuri yekwaNkomo nekushungurudzwa kwakaitwa vaNkomo zvisinei nekuti vakaita basa guru mukusunungura nyika kubva kuutongi hweudzvinyiriri. Vachamisa vati veruzhinji havasati vawana rusununguko chairwo rwavanofanirwa kuve narwo vakatiwo bato ravo nemubatanidzwa weMDC Alliance vari kurwira kuti vaonze rusununguko rwechokwadi.
And we are a continuation of the liberation agenda. We are a continuation of the struggle for emancipation of the people. The reason why we went to war, yes, I was in the loins of my father, because he's the one who participated. But you will not have that. And that is your case. Hakuna nundana kuwa hondo, because it was a collective affair. Takaenda kuhondo chose, tika wina chose, tika zoka chose,
nami
zameza.
Vachamisa vabata-batawo nyaya yemakakatano avo nevaiva mutevedzeri weMDCT Muzvare Togozani Kupe vachiti vanotarisira kuti vachaona kukosha kwakaita kuti vadzoke mubato. Vatiwo nyaya yekuti ndiani pakati pechikwata chavo nechamuzvare Kupe achashandisa zita reMDCT iri kugadziriswa. Musangano wemuBulawayo wapindwa nevatungamiri vemapato ari muMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.